You know, allegation iri kupiwa na Senengamu yekunzini ndi nda muna adisrupta waari kuti adisrupta presa yake atumwa neni because ndakamboshanda naye ngaandakangana kuti iye Senengamu pachake ndiye akashanda nevanhu because ndiye angati PC wamayuthika saka kana achiti inini fact yekuti ndakamboshanda nemuyuth zvaakureva kuti ndii ndamutuma which means iye kandiye atuma muyuth because akamboshanda naye muyuth wacho
asi vakandikaya mukangozorwa mafuta enguru yamusina kudya here
inini ndopinda pasi I know kuti nyaya ya Senengamu ndeyekutsvaga relevance Senengamu haisi taiti yemunhu anoita 8 minutes papuresa asati ataura point yake 8 minutes asati averenga zvaakanyora angadai arova kare kare I think atofrustrateka nekuti munhu yaadhileya kupinda anga achida kuti achingogara munhu obva apinda haana kunde njanga ine Senengamu arutsvaga pekumuka napo ende Senengamu anorarama necontroversy anopika fight nemunhu waanofungidzira kuti ane zita ndozvinomuraramisa zvimwe in this case anoona sekuti ini ndii ndine zita riri nani raanogona kusimuka naro handina chekuita ndiri kumunda kwangu ndikuisa fertilizer kumunda handina chekuita naSenengamu asi ndoziva kuti daka raSenengamu neni ndirekuti ofisi yandinayo kuyuti yekomisariati ndo ofisi yaanga ainayo
saka daka rinozobva papi
I have done better than him saka Senengamu aigara achizvifunga kuti will be the best youth league commissar in the history now seeing kuti isu tiri nani tiri dynamic we are doing good things now ndaane chigaro continentally handisi kupindira muti mapeti fight tikwezoro akuda kutsvaga inini kuti anditanishe ndisvike palevhel rake well if he chooses that ndiripo but in this case aronga chinhu chake chekuti aone relevance aone masimba taizvo ngaasiyane nini